Bindu iri rinorimwa garlic tsangamidzi neturmeric iyo ine midzi yakangoda kufanana netsangamidzi mukutarisika rakatangwa nemhuri idzi gore rino muna Chivabvu uye dzakatanga kukohwa muna Gumiguru nekutengesa zvirimwa kutanga kwemwedzi uno. Vakawanda vakawana mari pakati pemadhora mazana mashanu kusvika pamadhora chiuru chemari yekuAmerica iyo vanoti iri kushandura upenyu hwavo sezvo vaimbowana mari shoma pavairima chibage chete. Mumwe ari kurima garika akawana mari inosvika mazana manomwe emajore ekuAmerica. Amai Evelini mupamba wachi vanoti pavakatanga zvainge zvakaoma.
Ndobva tatanga kushanda isusu nemombe dzedu masend orders 24 ndobva tagadzira mabeds aya ndobva tapedza ndobva tazosheya namanje send order imwe chete 2 beds svika takwana 10 takashanda masketa akadonha nekuonda nokushanda haiwa pakasengwa muchiona panaka kudai.
Amai mupamba wachi vanoti vari kufara nemari yavakawana zvekuti kisimusi ino vachafara nemhuri.
Takaita mari dzedu izvozvi krismas idzi iri kuyaiha mumwe noumwe nemhuri yake tichitofara.
Mumwe ari kufara nekuda kwepi nduri kuva papunduso iri ndiva Igwani Piki avo vanoti vakawana mari iyo yakaita kuti vakwanise kutenga mbeu yechibage nefotereza pamwe nekutenga zvekudya zvemhuri yavo.
Gadheni rino rakatibatsira zvikuru nguva yatakatengerwa galiki yatakabudisa muno inguva yekuaeakwemafamasi.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka varimi ava vanoti hapana mvura yemutsime isina chura vachiti vari kutenga zvirimwa zvavo veTraditional Grains Producers Association kana kuti TGPA avo vakavapa mbeu vari kuderedza ukoshi kuti vabhadhare mari shoma. Vapiki vanoti kunyange gariki ravo ranga rakakura asi mari yavakapiwa yainge iri shoma vachiti vangadai vakawana mari yakawanda kudarika mazana masere avakawana.
Tandokurudzira igred nekuti quality yegariki anga ari mazihonesa zvekutiwo pagredi ivapa tachikurudzira kuti vanyatsoongororawo zvakanaka pavangoti sejef nyange takafara hi tavona sekuti gredi yakati dzikisirei.
Asi vabhaseo Nyabadza vanove mukuru wekambani inotenga zvirimwa zvevagari ava yeTraditional Grains Producers Association vanoti zvirimwa zvinosiyana zvichienderana nekuti zvaiswa mufudze nemvura yakazvikwanira here uye kuti zvakasakurwa zvakanaka here kuti zvive zvemhando yepamusoro. Vanyabadza vanotenda kuti varimi vari kudzidza kuita zvese izvi kuti zvirimwa zvavo zvipinde mugredi repamusoro kuti vawane mari yakawanda.
Chino chese muchitanga munoita machallenge vanofanirwa kukura kwegarii zvinoita kana yarimwa nemutoo wakanaka. Zvinoita nechi kuti vanorimira pamwepo asi maitiro vanoita hanemwe mhoma yavo zvinosiyana. Vamwe vanoita manyuwa mashoma, vamwe vanoita mvura shoma, vamwe vasakurire zvakanaka sora rudya manyuwa. Wakaona vega mutsauko wacho kuti tinorima namanye hiki asi onei mbeu dzavo dzakakura kupinda dzangu saka
vaElias Nyamombe vanoti chakanakirawo kurima garlic tsangamidzi neturmeric ndechekuti hazvidhure sezvo vachishandisa mufudze wemombe uye vanotenga vanovavinga kunzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume amai Roda Stole vanozivikanwa saamai Bhinya vanoti mari yavakawana yakavapa tariro yekuti vanogona kutenga mombe dzavo pagore chipiri gore rinouya.
Ndanda kumadai ndatenga chimhuru chigore dzakuramba ndongoitisa maricho ndatenga chimombe uchakati inini tengo chingaa chimwe zvoona vamwe wokubatanidza naye zvofa ndopane chishuwa.
Mukuru anoona nezvekudzidzana mukambani yeZimplus kana kuti community relations officer vaGeorge Matsoka vanoti vacharamba vachiyamura vanhu vemunharaunda dzavanoshandira uye projekti yebindu inoita kuti vaone mari nguva dzose uye kwavanotengesera kuripo kare. Vamatsoka vanotiwo bindu iri riri kuita kuti madzimai ave nemari dzavo vega kuburikidza nekurima uye mari yavo vanoipuhwa pavanenge vatengesa ari madhora ekuAmerica. Varimi ava vakapanana nzvimbo yakareba mamita zana nemakumi masere uye akapamhama mamita maviri. Vanoshandisa mvura yavanochera pamugodhi wakacherwa neZimplus uye vari kutarisira kucheresa mumwe mugodhi wega. Varimi vakawanda mumatunhu akasiyana siyana munyika vave kurima garlic vachibatsirwa nemasangano pamwe nemakambani akasiyana siyana anosanganisira Zimtrade uye zvirimwa zvinoti garlic, turmeric netsangamidzi zvirimwa zvinonzi zvine musika wakatomirira kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhu iyi ndini Nunurai Jena.